pane zvimwe zvakanaka zvaitwa navamunangabva. Tikatarisa Ministry of Finance vaitwa vamukurumure. Then Academic of Repute, vakamboshanda muZimbabwe vachiita vana Vatican mabhenga akazovhara. Ende zvizvi vangachishanda kuOxford vachiita business school. Yokoko vakamboshanda muno South Africa paInvestors vachiheta. Vane rekodi yeacademic excellence and vane rekodi yeentrepreneurship and havana rekodi yecorruption. So ipapa panyaya yekuministry of finance ayo angationewo pane pagonekwa tokuza vamunangabva vagona. Asi chakakosha ndechokuti vamutulimure nevamwe vatsva vaiswa vana Dr. Zenza vachashanda muenvironment yakaita sei. Saka maministers aiswa navamunangabva akanaka. Asi chakakosha kuti vati vanhu vakwanise kugona basa chinonzi corruption. Sezvakaitika kuChina pakapinda vadhengi, corruption yakatoiswa death penalty, kutofa chako kufira muchitoki kana uchiita zvecorruption. Saka panga kuiswa environment inoita kuti vanhu vakauya vave neconfidence yekuti mari yavo haidiwi. Namuchunguru vagara varimo vaitwa Minister of Defence. I think kubviswa kwaiswa vachiwenga futi paminister of defence zvinopa positive vibe muekonomy nomupolitics nenyika, because chisimba nyaya zvemusindo nenyaya dzezvinhu dzanga dzakanyaisa neukasha pana vachiwenga, zvekuti zvaitokanganisa vanhu vanenge vachida kuita business nezimbabwe kana macitizens kuti atraste hurumende yavo.
Totarisawo uwandu hwemakurukota aya makumi maviri, munoona huri uwandu hwakanaka here hunoengerana nenyika yedu?
Aiwa, maministers iwayo akawandisa for a small country akafanana nenyika yedu, plus senyika ine dambudziko rezveupfumi. Asingi dambudziko raita vamunangagwa ndirekuti vabvala politics dzomunyika, asi vaifanira kutosacrifisa vanhu kuti nyika yadinde mberi. Panofanira kutorwa mahard decisions akasimba, nekuti chinangwa chedu chose muZimbabwe ndechekuti nyika yedu iende mberi.
Kouyawo vamwe vanotarisa nyaya dzematunhu nemarudzi varuhanya, muri kuona zvakabhalanziswa here zvasanganiswa zvamunogutsikana nazvo?
Aiwa, tarirai kava mutulimuye, katitara zvemarudzi zhinji tinenge tichitarira kuti vamwe vedu vokunana matailand sautiko kunana matailand notiko kuulawayo kuvari represented here. Indinonasa kuti ipapo vaita zvakanaka, chero munhu akabva kwabva ivo hatina basa nazvo. Ezvirongo achigona basa rakwe achikwanisa kuti munyika mite pfundutso.
Ko pamadzimai apa tinoona mune madzimai matanhatu chete mumakurukota 20.
Aicho chitambe chenyika, hachipedzi chitambe chamunangagwa chete, chitori chitambe chenyika kumapolitical parties ese kuopposition, chitori chitambe chenyika chetinokurudzira ndechekuti nekufamba kwenguva hurumende inofanira kutora matanho ichiisa mitemo nokuekitawo vachiisawo madzimai pazvinzvimbo zvepamusoro, nekuti kune madzimai anogona.